Mutongi wedare va David Mangota varasa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wokupafungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungwiza nemanyame Residents Association kana kuti kamera uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Bhatasara avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. VaBhatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba, ruzhinji rwevanhu harukwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBhatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. Asi gweta reparamende panyaya iyi vaAndrew Demo vati paramende haingatadzwa kuita basa rayo riri pamutemo nekuda kwevanhu vashoma-shoma. VaDemo vati mitemo yeCOVID-19 regulations inopa veruzhinji mukana wokupa pfungwa dzavo sezvo vachibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu 50 panguva imwe chete. Zvaturwa navaMangota zvatsinirwa navaBhatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matanho api.
Dare iro rati mahearings mapublic hearings haasiriwo chete mhando yevanhu yekuti vanokwanisa kuita macontributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore masubmissions avo sekuinvitwa kwakaitwa neparliament. Saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi
VaDemo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare.
Mutongo watirwa ndinoutambira, that was the fairest judgment. So ndinoutambira ndinogamuchira and my client was successful and I'm happy about it.
Zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vaMavela Skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro.
Ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tikokwanisa kunge tichiendawo kumatare edzimhosva tichimisawo kuti dziwi risava rinozoenda mberi pakunodhiswaswa zvakare muparliament, nekuti chimwe chidanho ichoti ichi cheitikwarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ine lockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita.
Komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2. Bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi, muchichisi mukuru wehurumende pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.